Ini dini jonga kandemiri ndichiti eino imisore na udza nasi muvhuro Gumiguru 12, 2015. Gurukota rezvezviwanikwa amai opa muchingurika shiri vanoti chiremba akauraya shumba inonzi Cecil haana mhosva sezvo ainge aine mvumo yekuvhima munyika. Vatangirai vanonzi havana kuenda kunoviga vatamusanga mashangu vachityira upenyu hwavo. Vana mukoti vakapedza zvidzidzo vonetseka nekutsvaga mabasa. Bato reANC rokurudzira South Africa kuti ibude muInternational Criminal Court kana kuti muICC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva rezvirwere zvepfungwa, World Mental Health Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.